Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndishiti hei no misoro ye na uzedu za nasi, chishanu kunyana 2016. Magweta anorwira kodzero dzevanhu opikisa mutemo wemapurisa wekurambidza vanhu kuratidzira muguta reHarare. Asi gweta rinombomirira mutungamiri wenyika President Robert Mugabe va Terence Hussein rinoti mutemo uyu hauna kuipa. Vanhu vakasungwa mukuratidzira kwesvondo rapera vomiswa pamberi pedare muHarare neBulawayo, vamwe vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, vamwe vachinyimwa. VMDCT vanoti vari kuenderera mberi nekuratidzira kuMashonaland West. Vakare maravo chema-chema kuti kodzero dzavo hadzisi kuremekedzwa. Tine hurukuro nemiimbi Thomas Mapfumo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa danho remapurisa rekurambidza vanhu kuratidzira pakati peguta reHarare. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 kana kuti 6065 ne15460 kHz per shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona.